manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 7 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba. Senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamu uno munyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndeyekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndeyekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobvavaenda.
Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 kuitira kuti vagari vemuguta vava neutano hwakanaka.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne 20,000 RTGs. Mari isingakwani 200 US. Shuwa ipapa hapana atitombofari zvachose isu vagari.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru 20 zvemaRTGs. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Indire mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 nevamwe vashandi veutano muzvipatara nemakirinika ayo. Ichiti iri kuita izvi kuitira kuti vagari vemuguta vava neutano hwakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho iri rinouya mushure mokunge vakoti vakawanda vasiya basa mumakirinika rezvipatara zvekanzuro vasingafare nemari dzavaitambira pamwe nekushaya zvikwanisiro zvekushandisa pakuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti basa rinogona kufamba zvakanaka kana vakawana vakoti vavari kudava.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamu uno munyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndeyekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndeyekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobva vaenda. Asi tiri kutarisira kuti tikakwanisa kuwana vese vatakaadvertisa service delivery inogona kuita zviri nani. Tinokwanisa kuvhura makliniki yedu yese nemamwe atanga takavhara. Tokwanisawo kupa service kuvanhu iri nani pane yati kupai zvino.
Vati pari zvino vane vakoti 400 uye kuti makiriniki nezvipatara zvavo zvishande zvakanaka pasina dambudziko panodiwa vakoti churu ne200 nemachiremba 30. Asi vati sekanzuro vanopa utano kune veruzhinji vasati vaendeswa kuzvipatara nekudaro vanoda vakoti vakawanda.
Vane zvindo vanonyanyoita basa. Machiremba ndivo vanenge vachitaridza kuti direction yatiri kudai ndei. Saka machiremba anenge ari mashomu. Dai kuri kuti tinowana machiremba anokwana kuita ivo 35 vacho vari maspecialist kunyanya-nyanya ekumadzimai kumaternity vari maobstetrician kuti tikwanise kuita masiza vanhu vasaende kunana mbuya nanda vasaende kunana Harare Hospital. Vopota vachingoti vakasvika sei pamabhuku paye vanoitwa masiza avo vanobatsirwa kana madelivery ari complicated aye ndo zvatakachitarisira. Saka machiremba akasvika 30 manesi akaita 1200 mafarmacists tikaitawo kana 10 anokwanisa kuti kumadistricts kwese kunenge kuna pharmacists kwozoita pharmacists anenge ari kumain pharmacy. zvinotibatsira kuti tikwanise kudeliver service zvakanaka.
Sangano rinomirira vakoti munyika reZimbabwe Nurses Association Vaino Kidongo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti kanzuro yeHarare ishaye vakoti inyaya yekuti muhoro yayo iri pasi uye haibhadhari vashandi nenguva.
Tikatarisa isusu City of Harare yane nguva isikabhadhari zvakanyatsonaka zvekuti mwedzi nemwedzi mari yavo haiuyi mwedzi nemwedzi kunana mukoti. Uyezve tikatarisa mari dzavanotambirisa mazuva ose adarikawo dzanga dzakaita shoma mari dzavaitambirisa namukoti. Zvinova izvo zvakaita kuti vatizwe nana mukoti vachibuda vachienda kunze kwenyika nekuenda kumwe kumaprivate sector vachibva muSouth Africa.
Vaenderera mberi vachiti vakoti vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seNamibia, UK, Australia nedzimwe.
Tiri kuona vana mukoti vazhinji vakasiya mabasa vachienda kunze kwenyika seNamibia, kunana UK, kunana Ireland, kunana America, nekuti kune muhoro iri nani kudarika iri kutambirwa muno munyika. So izvi zvaita kuti munhu wese akadzidzira zvekurapa ana mukoti nana chiremba vaende ikoko nekuti mari dzedu tikatarisa muregion muno musouthern region Zimbabwe is one of the country ine vashandi vari kutambira mari dziri pasi pasi kudarika vamwe.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara zviviri zvinoti Beatrice Infectious neWilkins, kwozoti makirinika makumana nematatu anosanganisira yekumabvuku iyo inoshandawo sechipatara. Mumakirinika aya munogara muine mitsetse yakareba sezvo muine vakoti vashoma. Izvo zvave kudzorera kumashure chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuru nemari inoita zviuru makumi maviri zvemaRTGS, vagari vachiti mari iyi ishoma zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yakazivisa mumusangano wekupera kwemwedzi kuti yakatengesa bhazi iri nekuti ranga rachembera uye rava kunetsa kugadzira kana rafa. Asi vagari vanoti kunyange bhazi iri range rachembera, mari yarakatengeswa naro ishoma zvikuru. Mumwe mugari wemusha werunyararo West vaGregory Magovati vakachiramadzwa zvikuru nemutengo webhazi kunyange hazvo ranga rasakara. Vatiwo bhazi iri raibatsira vagari pakuvatakura munguva dzerufu pamwe chete nevashandi vaienda kumabasa.
Nyaya yakabuda mufu council meeting yeguta remasvingo svondo rapfuura haina kundibata mushe somugari. Chinonyanya kundigumbura panyaya iyi ndechekutizvo vagari havana kunge vazivisiwa nezveurongwa hwemudziyo wavo kuti wakamira sei. Pana chataiziva isu kuti pane bhazi rinoda kutengesewa rini uye nani. Chepiri, mari yarakatengeswa nayo haikodzeri kuti mudziyo mukuru wose wonzi waitwa $200. Bhazi iri raibetsera isu vagari pamwe chete nevashandi vekanzuro. Dora itakura vashandi kuenda kubasa nekudzoka munguva yanga yakaoma yeCovid panova paine zatransport. Raitakura vashandi kuti vakwanise kutipawo service delivery iri nani. Chepiri yaibetsera isu vagari kunyanya panguva dzendufu patitasiwa nehama dzedu. Dora itakura vaya vanenge vachiema hama dzavo dzavasiya kuenda nekudzoka kunzvimbo dzekuvachengetera.
Mumwe mugari varudika muzonda vati mari iri kutaurwa yakatengeswa bhazi iri inokwana kutenga vhiri rimwe chete rebhazi iroro nekudaro panofungirwa huori.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne20,000 RTGs. Mari isingakwani $200. Shua ipapa hapana, atitombofari zvachose isu vagari. Nekuti kana monzwa kuti vhiri 1 chairo chairo rinotoita 150 vhiri 1 rebhazi. Kozonzi bhazi rose ratengeswa ne200 RTGs. Bhazi iri ndoranga richibatsira vagari panoitika mazindufu, panoitika zvese zvine magathering. Raitobatsira pakufamba chero richifamba haro zvishoma nezvishoma asi raisviki. Isusu tida kuziva kuti akaritenga ndiani uye zvakatengeserwa nani.
Meya wemasvingo vaColin Maboke vati hapana huori wakaitika nekuti bhazi iri rakatengeswa zviri pamutemo paitwa chisungo chemusangano wekanzuru uye vakatevedzera mitemo yose yehurumende yekutengesa nayo kana vachitengesa zvinhu zveruzhinji.
Ichokwadi kuti bhazi rakatengeswa, but rakatengeswa after resolution uyezve nepermission from the ministry yokuti tidispose mapublic assets. Bhazi rakanga rakura rarisingachakwanisi kuramba richishanda. nokuti pa resolution takati kana tinge tatengesa bhazi tozotsvaga imwe mari yokuwedzera kuti tichitengawo bhazi rinoenderana nenguva inei. However, ndisandaona zvangu formal report kubva kuna auctioneer yokuti wakaritengesa nemari, but chatikangonzwa ndechekuti bhazi rakatengeswa nemrtgs. Saka takangomira tagotipa proper report yake. Kana azotipa report yake ndopatinozotanga kuona kuti tozofambisa sei, but as of now bhazi takarichengeta harikwanisi kubuda tisati taona report. Bhazi tinaro iko zvino.
Asi sazvigaro wesangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vaThomas Mbeto vati kunyange kanzuri yakatevedzera mitemo yose, vagari vakawanda havasi kutsikana nemutengo webhazi uye kusavatsvagawo pfungwa dzevagari vasati vatengesa bhazi raivabatsira.
Zvinhu zvinotirwadza mukoma godi kuti bhazi rine mavhiri ose anofamba rinotengeswa less than $200 ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti isu sevagari hatina kukonsultwa kuti bhazi riroda kutengesewa richitengeserwe chii. Hongu vanotiroda kuti vazotenga rimwe, zvino vangatenga rimwe ne less than $200 here. Ipapo sevagari ndo patinonyunyucha kuti aiwa hazvigoni kuti zvinhu zvakaita saizvozvo. Hatizivi futi number 3 kuti munhu akatengeserwa bhazi iroro ndiani, zvaita sei. Hongu prosesi yakateredzerwa, but isusu zvinotirwadza sevagari kuti bhazi rotengeswa for less than $200 hazvigoni zvinhu zvakaita saizvozvo.
Vagari ava vanoti munhu akatenga bhazi iri zvakafanana nekupiwa mahara, nekuti muRTGS zviuru makumi maviri imari shoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano razivisa nhasi mangwanani kuti vanhu vatatu vakafa nezuro necovid-19 uye uwandu hwevanhu vakawanikwa vaine denda iri nezuro hwakakwira zvakanyanya kusvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 2555. Izvi zvakasiya vanhu vafa necovid-19 vave pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 4713. Kuchitiwo vanhu vabatwa necovid-19 kubva patanga chirwere ichi munyika vakasvika pazviuru zana nemakumi mana nechimwe nemazana matanhatu nemumwe chete kana kuti 141,601. Vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 3,882,255 vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 pakupera kwezuva nezuro. Vamwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,892,366 vakanga vabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro huri kukwira kubva pamazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 523 vakawanikwa vaine denda iri nemusi wesvondo kuchitiwo nemugovera vanhu chiuru nemakumi masere nevaviri kana kuti 1082 vakawanikwawo vaine COVID-19. Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti havasi kushamisika nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mazuva ano sezvo paine kuvarayirwa kweveruzhinji kwakanyanya.
Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Ndingadayira kuti taane nguva veruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa. Veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kumamaski nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kudududza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yeCovid-19.
Iyo fourth wave ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Tikatarisa fourth wave yatava nayo zvinezvi yatarisana nevarianti idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro. Iro riri kunzwa zvekare rine ukasha hwakatetwa kaviri tichienzanisa ne-Delta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya variant itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti variant riri kuyawo zvekare tatarisana neholiday yenyu here nekisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiri ino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare neholiday yekisimusi nenyu here. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera holiday dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19 iro.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezve fourth wave, pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akakanda zvombo zvehutsi hunokachidza nezuro senzira yekuparadza vanhu vairatidzira muGambia. Vanhu ava vairatidzira senzira yekuburitsa kusafara kwavo nezvakaburiswa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda kusanganisira vana vadiki vakarapwa maronda ekukuvara mumhirizhonga iyi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande panguva yeMoscow iri kuunganidza mauto ayo pamugano wayo neUkraine nechinangwa chekupinda munyika iyi zvechisimba. Mapazi akawanda ehurumende anoti mari dzaari kutarisira kupiwa mubhajeti ra-2022 ishoma zvikuru uye hurumende inofanirwa kuona kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazadzisa kupa mapazi mari dzavanenge vavimbisa izvo vari kutadza kuita mumabhajeti apfuura. Blessing Zulu weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Bhajeti rakaparurwa navaNcube rinofanira kutambirwa nematare ose eparamende anoti reHouse of Assembly neSenate kuti ritange kushanda zviri pamutemo. Asi rwendo runo dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti haivhiyiwe. Vamwe vasiri kufara nebhajeti rakaparurwa iri mumiririri weNorton vaTemba Muliswa.
Minister of Finance yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Minister of Defense kuti yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Kasi vamwe vakapuwa 100% dzavo vakangowana just under 40%, if anything 33%, kuratidza kuti pa100 yavaifanira kunge vachiwana vakawana 33. Izvo zvichireva kuti basa racho rinofanira richiitwa kuti hurumende ifambe mawana 33% haifambe. Saka mubvunzo uripo ndekuti kana kusina kuvapa mari iyoyo change yacho iri kuti kana kuti takungotsigira mabhajeti pasina mari.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe mubazi rezveutano amai Lynette Tennis vakaudzawo dare reparamende kuti mari yakapiwa bazi ravo haikwane uye inotoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Amai Tennis vakati zvikamu 75 kubva muzana zvemari yekurapa TB, malaria, utano hwemadzimai nezvimwe iri kubva kumasangano akazvimirira anoti reGlobal Fund nehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief. Hurumende yaibatsirwa zvikuru nemari yehomwe yeAIDS levy inobatsirwa vashandi semutero, asi iko zvino inonzi yave shoma sezvo vanhu vakawanda vari kuzviitira mabasa emaoko vasingabhadhare mutero uyu. Vambuliswa vanoti kugadzirisa dambudziko iri dai hurumende yaita budget nemari yekuAmerica. Mashoko avambuliswa atsinirwawo nemukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Isisu sevashandi taitarisira kuti budget yegore rinouya inofanira kuitwa pane mari nevhalu. Saka kuzobudgeta neRTGS kana mabondi kana kuti mazim dollar hatisi kuona kuti zvinozovatsira nyika. Nenyaya yekuti mwedzi miviri mitatu inotera mafigures anenge ataura kuti kana kuti manumbers anenge aiswa anenge ari manumbers asingakwane kuti avatsire angava mabazi ehurumende akasiyana siyana.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti mari inoshandiswa haina hayo kunyanya kukosha, nekuti
kutaura kwebhajeti urongwa hwemari hwegore ra2022 mumadhora ekuAmerica hakuite hako kuti mari yakapiwa mapazi ehurumende ikwane kana kuti mapazi aya apiwe mari nenguva. Dambudziko guru riripo nderekuti mari inenge yakataurwa pabhajeti nemari inozopiwa mabhazi ehurumende mapazi ehurumende zvakasiyana nekure, sekuti vana mabharani vemari muhurumende vanenge vachiti mari haisati yavepo, sekuti mari yemitero inouya zvishoma zvishoma mwedzi wega wega.
Vaboroma vaenderera mberi vachiti
kuru chiripo ndechekuti kune mamwe mapazi ehurumende anotora mari yakawanda kudarika yavakapiwa pabhajeti, uye vane simba iroro kureva kuti ndivo vanopedzera mamwe mapazi ehurumende anenge achionekwa sekuti haana basa rakanyanya. Asi zvisinei, kudonha uremu kwedhora remuno kunoita kuti mari inopiwa pabhajeti isatenga ichokwadi ichocho. Asi Zimbabwe haikwanise pari zvino kutaura bhajeti yedhora rekuAmerica sekuti kubvuma pachena kuti mari yemuno haina chaichatenga, zvinova zvisingapi chimiro chakanaka kuhurumende.
Vanyuve vakazivisa havo kuti mapazi ehurumende akanga akumbira mari inoda kusvika matrilioni maviri nemabhirioni manomwe kana kuti 2.7 trillion yemunyika, asi ivo vainge vaine mari inodarika zvishoma mabhirioni mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 927 billion yemunyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo, kunyange hazvo zvikwata zvemupremier soccer league zvakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19, mitambo yemugungano iri iri kuenderera mberi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wepremier soccer league Muzvare Kudzaibare vati vatambira mashoko kubva kuzvikwata zvine chitsama zvichete vatambi vazvo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Nezuro chaiwo, murairidzi wetriangle Taurai Mangwiro akazivisa kuti vatambi vake vanomwe vabatwa nechirwere ichi vachinzi vambonogariswa pavo vega kuti vasatapurire vamwe vavo. Vatambi vanomwe ava vabatana nevamwe vatambi vatatu vechikwata chimwe chetecho avo varugara pavo vega mushure mekuonekwa vaine chirwere ichi zvekare. Muzvare Bare vati vari kushanda nana mukoti vezvikwata pamwe nePSL Medical Committee kurwisa kupararira kwedenda iri mugungano renhabvu iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vanoti zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi zvachose nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaChagonda vanoti dai paine mari vaida kuti vatambi vagare mukamba kuzvikwata zvavo vasingasangane-sangane neruzhinji, asi nemamiriro akaita zveupfumi munyika izvi hazvikwanisike. VaChagonda vanoti chavari kugona kuita kubata vatambi vane chirwere ichi vasati vapinda munhandare, apo vanoita ongororo yavo mitambo isati yatanga kuitira kuti vasasangane nevatambi vanenge vasina chirwere ichi. Mugwaro rava tenderedza kuzvikwata zvavo. PSO iri kukurudzira zvikwata izvi kuti zvitevere nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi sezvinotaurwa nehurumende pamwe ne World Health Organization. PSO inoti yaronga mitambo izere mugungano iri kutanga mangwana apo Harare City iri kusangana neYADA muNational Sports Stadium. Mutambo uyu waiswa pakati pesvondo nemhaka yekushomeka kwenhandare muHarare sezvo Capes United, Dynamos, Herentals, Harare City neYADA dzese dzichishandisa National Sports Stadium. Nhandare yeRufaro Stadium yakanzi haichakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro uyezve Gwanzura Stadium yave kuita kunge munda wechibage. Black Rhinos neCapes United dziri kusangana munhandare imwe cheteyo nemugovera, Dynamos ichibandana neCranbourne Bullets nesvondo muNational Sports Stadium mekare. Murairidzi weDimbare Tondelai Ndiraya anoti vanofanira kukunda mushure mekubva kurohwa netriangle 1-0.
Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Kunyange hazvo vaine matambudziko makukutu eCOVID-19 aya, triangle yarongerwa kushanya kukariba kunosangana neZPC. Mangwiro anoti chishuwiro chavo kuita zvakanaka muleague mushure mekutatarika muchibuku Super Cup.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata kombe makwikwi echibuku, itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisumudzira nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tiinadzo.
Vatsigiri venhabvu vave kubhadhara madhora matatu kuona mitambo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Vechidiki chethe connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino. Zimbabwe yatarisana nemhando itsva yeCOVID-19 yeOmicron pamwe nezviri kuitika munyaya dzekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika mazana matatu kuitira kuti vagari vemuguta vawane utano hwakanaka. Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru 20 zvemaRTGS. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amaye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile abantu bese benatha ingcekeza.
Ukubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo.
Siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo, siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Inani labatholakale belomkhuhlane weCOVID-19. Likhuphukele suka kumakhulu edlula amahlanu 523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i 2.5 izolo. Umuzi ogcina asebekhulile owe Entembeni Old People's Home oseluveve koBulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edalele iParliament yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo. Lokhu sokulethe ukwesaba kwezakhamizi zaleli dolobho zisithi udubo lokudubuka kwempompi esithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini ezesuwa ngokunye osokumemethekisa lolu daba. UBathabile Masuku uyalandisa.
Abantu bemzini emningi yakoBulawayo bathu sebehlalela evalweni ngokudabuka kwempompi lezi ngoba kungabangela umonakalo omkhulu kwezempilakahle okunjengokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Inkosikazi sasenkosi Ndlovu isakhamuzi senkulumane uthi umumo wamasuwa ubuhlungu kakhulu ezikolo ngoba abantwana behamba phezu kwawo.
Lapha ehamba khona uvela esuwa edavulile ezikolo abantwana amanzi ayabe engekho ema-toilet kungcolile, amasuwa adubukile, ungaze uripote ababuyi. Abantwana abancane bayawela emanzini besithi ngamanzi okudlalisa bese begula. Indaba yokuvalwa kwamanzi ngapha amasuwa idubuka ayisiphathi kahle. Khathesi abantwana bayagula ungakwazi ukuthi babulawa kuyini.
Inkosikazi Suku Oluhle Sithole esinye isakhamuzi senketha uthi isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa kule ngcekeza enjengamasuwa.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amaye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile abantu bese benatha ingcekeza.
Inkosikazi Lwazi Mthethwa olomntwana okwe wagula umkhuhlane wesihudo elokitshini lenkulumane uchasisa ngokwamehlelayo.
Umntana wabanjwa isihudo lesi for 1 month
ngahamba kubodokotela ngaze ngagcina ngisiyavalelwa empilo besithi typhoid besithi uyabe enathe amanzi from contaminated water sources. Kwakunzima, we suspected amasuwa adubukayo lokunye, uyabe ungasakwazi uhlezi empilo ukuthi umntwana uzaphuma ephila loba hatshi.
Omunye wababalisi esikolo se-Amavene enkulumane okhethe ukuzibiza ngokuthi nguMiss Nyathi wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isikolo sabo sihlezi sigeleza isuwa kwesinye isikhathi kuyabe kungangeneki emaklasini becine befundela phandle ngoba bengaze babikele ikhansili ayibuyi ngesikhathi. Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo yehlule kodwa kuviki edluleyo yazise iStudio 7 ukuthi ithole imbiko yomkhuhlane wesihudo mhlaka 28 lwezi elokitshini leChabalala njalo kwasekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye i-255 ababanjwe umkhuhlane wesihudo. Namhlanje uMongameli Emerson Mnangagwa uthembise izakhamuzi zakoBulawayo ukuthi inhlupho zamanzi zizaphela xa idamu leGwayishangani lingaphela ukwakhiwa. Kuviki edluleyo, ugatsha lweZimbabwe National Water Authority iZinwa lwazise ukuthi idamu leli lizaqala ukukhongozela amanzi ngesikhathi sezulu lonyaka kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo idolobho leli liqale ukunatha kulo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labatholakala belomkhuhlane weCOVID-19 liqonge lisuka kumakhulu edlula amahlanu i-523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2.5 izolo. Kubika abogatsha lwezempilakahle lomkhuhlane ubulele abantu abathathu ngokutshona kosuku layizolo. Sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu lengxenye 141.6,000. Lokhu leli gcikwane laqhamukayo elizweni ngomnyaka ngombimbitho asebehlatshwe amajekiseni omabili okuzivikela ku-COVID-19 sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. So kuhlatshwe izigidi phose ezine 3.9 million ijekiseni yakuqala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kulezi nsuku lona ebeselisehla ngaphambilini kokuqhamuka womkhakha omutsha we-Omicron. UDokotela Ndebele Bele wakoBulawayo uxwayisa ukuthi abantu bengayekethisi ukuzivikela lokulandela iziqondiso zikahulumende lezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization, i-WHO.
Bantu bakoBulawayo, siyalibingelela njalo lesigaba seMathebeleland. Sileta ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali, bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela lokho kufuna siyenze zinezani izinto esazikhulume ekuqaleni, sizenze ngokunanzelela futhi sibe ngabantu abakhangelelanayo ukuthi nxa ubona omunye engenzi kuhle umkhumbuze ukuthi lokho esiphakathi komkhuhlane lo. Ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu, asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask ngaso sonke isikhathi as long as ungekho wedwa. Bona ukuthi ugqokile imaski wethu usemchoveni, usemotweni, usebhasini, usemashop. Asingakhiphini amamaski ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane usibulale usiqede. Asinanzeleleni ukuthi siyalandzela le mlayo, sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer. Kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala, umkhuhlane uzaqhuba umemetheka. Loba sigeza izandla ngoba uyamemetheka ngokuhamba emoyeni njalo ngaphandle kokuthinta
lapho kuthinte khona umuntu lo mkhuhlane. So asinazeleleni bantu bakithi ukuthi umkhuhlane umemetheke esigabeni sethu, kuthi ukuthi kulokuyeke ethisa ukuthize esikwenzayo. So siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo. Siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Lo ngudokotela Bele, ingcwethi kwezempilakahle, obexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Umuzi ogcina sebekhulile eNtembeni Old People's Home oseluveve kobulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivele kumalunga edalela ePhalamende yeZimbabwe. Izipho lezi zigoqela isolar system omabonakude, imitshina yokuwatsha amagrosari lokunye. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Izipho lezi zithengwe imali ebuthaniswe ngamalunga edalela ePhalamende emdlalweni waweGovu owenzelwa eHarare kunyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Ajabule abamanzi amaxhegu lezalukazi eNtembeni besamukela lezi zipho. Umsekeli kamongameli weSenate njalo engumgcinihlalo wamakhomithi umnumzana Michael Nyambuya nguye obengumhlonitshwa kulo mkhosi.
As Parliament of Zimbabwe, we hold an annual golf tournament where we raise funds
Omunye bokulumbuthano umphathintaba wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena ke ubonge kakhulu abaphathisileyo
kusukela kuma senators kuma MPs istaff izakhamizi media houses security everybody we are so thankful ngegesha le ephiwe eNtembeni unanzelela abantu abadala kuqhakathekile kakhulu thina njengobulawayo sithanda ukubonga ngesikwenzelelo. Thank you so much.
Umeli weluveve court park edalela eParliamente unkosikazi Stella Ndlovu ujabule kakhulu ngosizo olunikwe eNtembeni yona ke sesiqitini sakhe.
Okwakuqala ngihle ngithi ngiswele imlomo ezinkulungwane ngoba ihome le ihlala abantu abadala abangasakhonisi ukuzenzela abaphila ngokuthi thina esisesebatsha sibaphangela. Ngithanda ukuthi mbonge kakhulu iParliament of Zimbabwe where I belong ukuthi ukuthi lihlale phansi liphumele endawo kuyabe kuphikiswana phela ukuthi iye ngaphi donation le iye ngaphi donation le but finally igcine ibuye lapha ekhaya.
Umsekeli womqondisi weNtembeni uDeputy Matron uSakhile Jagauya uphela mathe ngezipho lezi.
Siyabonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe iParliament yeZimbabwe. Bonke abasithengele khona ama washing machine, ama TV, ichukela, ama sheets, konke lokhu lama printer, siyabonga kakhulu besingelakho all along sebenza nzima. Kodwa ngenxa yokuthi basikhumbulile basenzela abasenzele khona, hayi siyabonga kakhulu, we are so grateful.
Kulo uMark Fish omunye ogcina eNtembeni uveze ukujabula omagama.
Sibonga umusa wendothando lolukhulu kangaka ukuthi abantu beParliament bangabuya bebona thina amaqhegu singathembi kukathi abazali bethu ababuyi kuzosibona nabafowethu ababuyi ungathi basikhalala sesinikezele kulabo mama bathwele nzima ngobukhulu langabogogo kodwa mbonga umusa wabo ngoba basibekezelela kulobu nzima.
Umuzi weNtembeni wakhiwa ngomnyaka 1967 usakhelwa abadala asebekhulile ukuthi bazogcinwa nxa bengelasihlobo njalo umuzi lo usizwa nguzulu ukuthi uqhubeke ugcina okhulu labogogo okwamanje bangamathumi amahlanu lane 54 abagugileyo abahlala kulo muzi. Ngimela eStudio 7 eluveve kubulawayo igama lami nguEzra Chisasibanda.
obedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mafinga obhubhe ngomgqibelo uchazwa ngabaningi njengomuntu obesebenza engelakwesaba njalo ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe omuhle. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda beyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda beyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
Umnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ngubani.
Siphethwe ne-Sad News phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi kuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy kuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelicela umnumzana Nkosilathi Ncube uthi umnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi ngumfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence lokulwisa nalo umkhuhlane we COVID-19. Amabhizimusi kanye labacebisi bakamongameli Emerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula iziphathelane lomnotho welizwe, lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emgambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, umnumzana Rejoice Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama iparallel market kayihluphi, imali evele ikhona. UZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebank kuma nostro accounts ngoba kabathemba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle. Ngiyangakho lokho also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idukula ngoba lina lithi emabhenki ichiphile. So sekubahlupha ngoba intengo yezinto ifakwa ngama-levels emali imali yangaphandle ngoba kulethwa yi-replacement cost ukuthi ungazithengisa into. Nxa usufuna ukuya order ezinye, uyabo order ngemali eyangaphandle emsikeni omnyama, hayi khona ebhenki. Yikho kungolukho kulokuphoxana okuthize. sikhuluma iqiniso kathesi. So singathi ngelinye indlela it's speculative, futuristic pricing. Kayifanelanga yenze nje, kayifanelanga kwenze njalo ngoba asila confidence ukuthi imali esiyisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa. Because abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebereplacer i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake bengeza ama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
Instead of the economy, especially when we look at the rates lower, the auction rate and the black market rate, is that in Bonahanda, so many of us are going to be cutting so good. Monetary authorities to the ziggy in the day is yoda. But there's definitely disparities here in these two rates. Tina Jerabaya and Tabago business, we actually feel it kakhulu ngoba in the 7 wago. Noma ukhothe in US dollar nxa usubhadala lo msebenzi ubhadala nge-auction rates, but yet you cannot easily access i-foreign currency rate layer. Ugcina u-forced which is reality to go to the black market to look for forex ngoba andabona ihlupho olukhona kakhulu ukuthi kona for example mina ngiku-construction industry nxa ufuna i-diesel yokuthi urani ama-plants akho. It is also retolling nge RTGS. You have to have US dollar to get it is lay. Ukusevisa amaplanza kunala imchina naleyo, be it amagreta, weskaveta, amarodi, amatipas, and stuff like that. Konke kufuna US dollar. So, uzabona ukuthi into zakho zonke zenzayo. Phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge RTGS imiholo yabantu. But okunye konke kuyabe kufuna i-US dollar. And US dollar yangona also uyithole ema-bank auction rate system le. Usuzamele uyithole ku-black market rate. Khona kwana sokuhle kukudlela inzuzo yakho, i-profit yakho, usale ungasela lutho. So definitely, let's have a situation whereby i-auction rate, le-black market rate, at least ukushayele ngabo 20 to 25% difference. Kungaba ngcono ngoba loko kuthi kona it's almost 100% different sokusilimaza kakhulu as a business.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Okusho ubhala eZimbabwe ukuthi khathesi sile mali ezinengama-currency amaningi asebenzayo sile local nale RTGS bele US. And the bathi bona eqinisweni uvele ungafaka ama-currency abe maningi asebenza ngasikhathi sinye. But uzananzela ukuthi le currency le currency efileyo isuka ithothele kathani imali eqinileyo. So ke iqiniso yokuthi khathi esinxa abantu bezitolo befaka ama-price abo abaselandaba ukuthi bona bawothe ngemalini lama-profit margins abalandaba lawo. Bona baphega into nge-US dollar. So ngokunjalo yikho sokubulela i-economy. Ubonanzela ukuthi nxa abantu bethenga le raw material bazayithenga besebenzisa into ethathe nge-US dollar, sebuya ngapha esethengisela abantu ama-prices siba hayi, i-market tax siba low ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge-bond. So khona kuliqiniso ukuthi sibili hayi, i-parallel market yesibulela izinto eziningi lapha eZimbabwe ngoba izakhamizi zakoBulawayo eziningi azisebenzi, imisebenzi ayikho. I-economy yethu layo ivele ifile ngokunjalo abantu bayadibeka bazama ukuthi bazibhise ngendlela eziningi ezithiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya labanye. Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development baphakathi kohlelo lokufundisa abesifazana lamantombazana abangabakhokheli ezigabeni zabo ngendlela yokuzivikela kudlakela ababhekana lalo ezindlini ngesikhathi umhlaba unanza i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleke kobulawayo.
Ukuzivikela kudlakela izifundo ezilangazelelwa ngabantu abaningi ezweni kungakhathalekile ngobulili bomuntu. Kungalesi sizathu abesifazana labasakhulayo abangamantombazana bengene izifundo zokuzivikela eziqondiswa ngabe-Wild. Unkosazana Phaitamoyo uthi ufunde ukuzivikela ngesikhathi umuntu efuna ukumdlwengula.
Namhlanje sifunde ukuthi umuntu nxa ufuna ukulwa ulwa njani, nxa kulomuntu efuna ukukubamba nodlakela ngendaba yenza amacansi okumbeni umuntu ofuna ukutshontshela in something in into yakho uyabulayo. Sifundisiwe ukuthi ulwa njani, kwenziwa njani. Yazi lokuthi sihlangane singabafazi sikwazi ukuthi sitshibilise imizimba yethu nje kahle. Hayi, bekumnandi kakhulu.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu abaphila nabakhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kuyamjabulisa ukuthi izifundo lezi zigoqela abakhubazekileyo.
Fundo esizithole lamhla lapha zinhle kakhulu, especially to us abantu abakhubazekileyo. Sike sathola i-opportunity yokushekha imizimba, imithambo eyakade yacina uku-exercise. Because njengabantu abakhubazekileyo sibili ama-livelihoods rely on ama-exercises. Siyabonga iprogramu ebiswe yi-Wild. Sishekhile sibili, sithemba ukuthi kuzaba la ma-programs anje in future ukwenzela ukuthi lathi siphatheke njengabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Vosumuzi Ncube uthi ebefundisa omama ngokuziphatha lokuzivikela ikakhulu ekudlengulweni.
Umhlabe sifundisa omama ukuhlalisana kahle labantu and lokuzinakekela lapho abahamba khona ezindabeni zokudlengula nje lezi ngozi zonke. Ngifokhasa nge-self-defense. Kulo mehluko phakathi kwe-self-defense lokulwa. So namhla bemfundisa kuphela ngendlela yokuthi yiziphi indlela ongazenza ukuzivikela nxa ungabe usuhlangana nalohlupho, nxa ungumuntu ongumama olokudlengulwa kumbe olokuphathwa kabi nje olokulinyazwa. So namhla bemfundisa nje izindlela zokuthi ukuba ngumsindo uyilimukise umuntu ongabe edlula nje khona lapho la abuye ezokuncedisa kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu kube le ndlela nje ongazenza ukuthi uphume kuleyo nkinga.
Ilunga ledale lephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kwezombusazwe kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho.
Ngifanele ngizisiyese kusubani thina, we are going to fight and get it back ngoba thina sifundisiwe sesiqeqeqeqe landi asambeni seshayina phandle ngale kube mnandi sifundise even labo mama bethu siyakwazi ukuthi mama bethu abanye ba abuse ezindlini la umama uya abuse ubaba ngabona umama esekhuluma kakhulu uthi hayi mama kuvunyela hayi mama ungayenzi lokhuya nandi.
Ukhansila kaward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhulekile Moyo ngomunye wabangene izifundo zokuzivikela eziqhutshwa ngabe-Wild lezi.
She can send the big message to other young women because tina sesikhulile HGBV HIV/PrEP eyabo leyibuhlungu ngoba there are a lot of things kulama drugs kulabo khona lokho spin the book we exchange ama sets. So we have a lot to do to a girl child to end ama child marriage. Mina ngithi not to child marriage, we should build our children so that babe le future engcono kakhulu. Ungizwisa ubuhlungu ukuthi khona khona sizabe sikhangelela thina omama ukuthi siyachaywa ngalezi ngokuthi i-culture le-religion yasiletha lapho, but laba ke abancane ama-2000.
Abenhlanganiso ye-Wild bathi baqhubela imfundiso ngemva kokunanzelela ukuba iningi labomama labasakhulayo abangamantombazana abalalo ulwazi lokuzivikela lapho bethe bangena ebunzimeni, njalo benza lokhu ngenjongo yokunanza umkhankaso owe-16 days of activism against gender-based violence, yona egijima ngendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo etshabalala kobulawayo. Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu, 523 kuthange, lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye, i-2.5 thousand izolo. indawo lapho kugcinwa sebekhulile eNtembeni Old People's Home eluveve kobulawayo. Namhla yamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edalela eParliamente. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.